vachibvura musangano wechigumi nesere wepagore webato ravo vamunangagwa vashora kuratidzira kwakaitwa munyika munandira uko kwakasiya vamwe vanhu vafa uye vamwe vakuvara.
I want to commend the people of Zimbabwe for rejecting the machinations by those with unbridled political ambitions who are even prepared to use violence, divisions and disunity and violent demonstrations in order to acquire power. We saw them in January and during different times of the year sacrificing precious lives to achieve their ends.
Ndinoda kutenda vanhu vemuZimbabwe nekuramba zvaida kuitwa neavo vanokara masimba avo vakatozvipira kushandisa mhirizhonga kupatsanurana nekusabatana pamwe nekuratidzira zvine mhirizhonga kuitira kuti wava nemasimba. Takavaona munandira uye nenguva dzegore dzakasiyana vachizvipira kupedza upenyu hwevanhu hwakakosha kuitira kuti zvavari kuda zviite kungava kubudikidza nemhirizhonga kana kuramwa mabasa. Pasinazvo
vamunangagwa vatora mukana uyu kukurudzira mapato asiri munhaurirano dzezvematongerwo enyika dziri kuitwa pasi pechirongwa chavari kudaidza kuti Political Actors Dialogue kana kuti POLAD kuti vapinde munhaurirano idzi vachiti havasi kuzoshaya hope nekusapinda kwemamwe mapato munhaurirano idzi.
Let them make the noises. Let them preach. Isuti chingo tonga, chongo chonga, chichingo tonga, chichingo tonga. Vachingo twita, vachingo twita, isuti chingo tonga.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weMDC vaDaniel Molokele kuti inzwe divi rebato ravo panyaya idzi, asi mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti vanoda kuti nhaurirano idzi dzinge dzichitungamirirwa nemuyananiso anobva kunze kwenyika uye anove kana akambove mutungamiriri weimwe nyika, izvo zvatsinhirwa nemutauriri weboka revechidiki muMDC vaStephen Chuma. Avo vati nhaurirano dziri kuitwa navamunangagwa nemamwe mapato dzisina MDC mukati idambe.
Zviri pachena kuti vamunangagwa vave kutsvaka utani muhari nokuti vatarisa nematambudziko akawandisa mushure mekuti zvinhu zviri kutadza kunge zvakavamirira zvakanaka kana tikatarisana nenyaya dzeikonomi. Naizvozvo vakuda kufoseredza kana kushandisa chisimba kuti MDC iuye kuzoita nhaurirano nawo pasi pechirongwa chavanoti POLAD. Isusu kana tiona POLAD sevechidiki veMDC, POLAD rinongova dambe kana kuti dandaro revanhu vakadyiwa election, and isusu tinobhilivha kuti takahwina election in 2018. Saka naizvozvo yes, nhaurirano tinodzida, asi nhaurirano dzatinoda inhaurirano dzinoitwa pajekerere, dzinokwanisa kudamwa nemunhu akachena kwete munhu ane masaidzi. Munhu akadyiwa haana kodzero yekuti dana panhaurirano.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaArnold Gumbo vanoti hapana chinotadzisa mapato ari muPOLAD aya kuenderera mberi nenhaurirano kana MDC yavachamisa isina kupinda munhaurirano idzi.
Ini ndinoti uyo anoda kusara ngaasare. Ivo padialogo ravo mapato aripo mangani, ngavachiita ivo nekune uwandu hwavo. Havafanunge vachisangana nezvimhenga mupinyi nekuti ibato hwani raramba. Bato hwani haritadzisi kuenderera mberi. Ngavasiyane iro bato raramba. Ivo neuwandu hwavo ngavadii, ngavaenderere kumberi. Havafani kuswera vachinetseka nemunhu hwani aramba nebato rake. Kana bato iri raramba rinoziva kuti iro rine simba, ndivo vane simba. Saka ivo kana vachizviti isusu tisu tine simba neavo vemabato, ngavachienda kune bato racho iroro vonotaura navo. Mamwe mapato atakazvitarisa, mamwe mapato avakabatana navo haana basa.
Zvichakadai vamunangagwa vati chirongwa chekugovera vanhu vatema minda hachisi kuzodzoserwa shure chero nani zvake, vachiti vaimbova varimi vechichena vanofanira kujaira kugarisana nevarimi vatsva.
Let me once again reiterate that the land reform program is irreversible. Avuya kuno ku conference ya ZANU-PF, president we CFU, ndozvatinoda kuti aiwa musati muri rumwe ruzaiwa mopinda mune vamwe mogara motonorekwa muchita zvavanoita.
Mashoko ava Munangagwa aya atsinhirwa neimwe nhengo yezanu PF iri kupinda musangano uyu vaEmson Mapie.
Ndinoti izvozvo it's a very good statement etauro nayo HE, because tinotozvifarira zvikuru kuti minda isadzokera kuvachena. Minda ngairambe iri yani, iri yedu. Vachena vanoda kushanda nesu, especially vane vakazvarwa muno muZimbabwe, vane kodzero nokuti vana veZimbabwe, maZimbabwens, vachitevera constitution yechi yenyika yeZimbabwe. Tinozvikudza. As long vachitevedza constitution yeZimbabwe, we don't differ, we go along with them and we support them, we welcome them.
Sachigaro weZanu PF amai Opa Muchinguri Kashiri vaudza vaMunangagwa pamusangano uyu kuti ruzhinji rweZimbabwe ruri kunhonga svosve nemuromo kuburikidza nekusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika.
Wanhu wenyu watambura tiri kutotya kuti kuri kunaya uku maimputs ari kudhura, wazhinji wachatadza kuenda kuminda. Zvakare maschool fees akwira, vana vachatadza kuenda kuchikoro. Zvakare mishonga iri kudhura, matsotsi achikungotengesa neforeign talent nyangwe muchiti kwete. Nzvimbo dzakawanda hakuna mvura yekunwa, zvipatara zvakavharwa.
Asi vaMunangagwa vati zvinhu zvichanaka chete kana veruzhinji vakashanda nesimba vachiti mutambirwe gwinyawo.
Chirungu zvonzi production. Hauiti production usingabudiziya. Ndo inauguration speech yaMwari haisati yachinja, ukawana panoti pachinjiwa ipapo uyaonzera tize. Panoti hauchadyi zveziya, taakumuita zvemana kana wapawana uyanapo. Saka hama dzangu, ticharya zveziya. We must produce.
vaMunangagwa vatorawo mukana uyu kushora nyaya yehuori munyika, vakatiwo zvakare nyika isi kuzodzokera pakushandisa mari yedzimwe nyika. Vatiwo hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kugadzirisa nyaya dzeupfumi, vakakurudzirawo nhengo dzebato ravo kuti dzishande zvakasimba kuitira kuti bato ravo rigokunda musarudzo dzemuna 2023. Vakurudzirawo kuti zvichazeyewa pamusangano uyu zvive zvinhu zvinogadzirisa raramo yeveruzhinji. Panyaya yekusabatana kunonzi kuri mubato ravo, vaMunangagwa vati vavengi vavo vari kuedza kutsvaga vamwe pakati pavo kuti vashande navo, asi izvi hazvisi kuzobudirira. Zvinonzi pane kutsawirirana pakati pavaMunangagwa navachiwenga, asi nhasi vanga vachitaura nezwi rimwe chete pamusangano uyu. Musangano wegore rino uyo uri kupindwa nevanhu vanodarika zviuru zvishanu uri kuitwa pasi pedingindira rinoti modernize, mechanize and grow the economy towards vision
2030.
Ndakamirira Studio 7 kuGoromonzi, ndini Thomas chiri pasi.
Zambie, 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 Zambie